Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 14 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa munyika. Nhengo yeParamende vaGift Hostels Siziva vakasungwa nezviuru muBulawayo vakazoregedzwa usiku. Sangano reJustice for Children rinoti vabereki nevavakidzani vanofanirwa kushanda vose pakumisa kurodzwa kwevana vachiri vadiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa munyika, richiti kunyange hazvo sarudzo dzakapfuura, vanhu vachiri kushungurudzwa. Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano iri vaWilbert Mandinde vanoti vanhu vari kuramba vachipambwa nekusungwa, izvo vanoti zvinofanirwa kumiswa nekukurumidza. VaMandinde vanoti kusungwa nekubatwa kuri kuitwa kuvanhu vevamwe mapato, kwete vebato riri kutonga, izvo vanoti zvinoratidza kutsamwirana kuripo pamusoro pezvakabuda musarudzo.
Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum tinoramba tichishushikana zvikuru nekubatwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muno muZimbabwe. Kodzero dziri kuramba dzichimbunyikidzwa. Tiri kuona vanhu vanongogara vachisungirwa nyaya dzematongerwo enyika, ende vanosungwa vacho ndevaya vanonge vachinzi vemapato anopikisa, zvikuru vari vebato reCCC. Tiri kunyanya kutinetsa panguva ino nyaya yekuti tiri kuona izvi zviri kuitika mushure mesarudzo. Taifunga kuti kupera kwesarudzo, kuwanaswa kwemari zausi, kugadzwa kwemutungamiriri wenyika, kusarudzwa kwemakurukota ehurumende nekuti kuvaona vachitora mhiko, zvakaratidza izvo kuti nyaya dzesarudzo dzongonenge dzapera. Nokudaro upenyu hwaakungoenderera mberi, avo vanenge vachida kukwidza zvakare sarudzo dzimwe dzinozotevera in the next 5 years muna 2028. Asi nanhasi tiri kungoona kusungwa kwataiona kare kwaiitwa veopposition, vanogga vachingosungwa. Izvozvo zvataona Honorable Maureen Kademaunga vasungwa vakatorara muchidzarira nenyaya yayo iri kunzi hapana kana umbo, even state prosecution yatobvumawo kuti hapana umbo huripo maererano nenyaya iyoyo, wotoshaya kuti vanga vakazombosungirwei.
Pane zvamuri kuona zvichiitika izvi, vaMandinde, ndezvipi zvimwe zviri kunyanya kunetsa sangano renyu?
Sangano redu riri kutambudzika nenyaya yekuti mapurisa edu ari kuita yatinoti partisan policing. Chokwadi, mapurisa anofanira kunge ari professional mukuita basa ravo. Mapurisa haafaniri kutarisa kuti munhu abuda mbamadi. Mapurisa haafaniri kutarisa kuti munhu anosapota pati ipi. Mapurisa anofanira kutarisa mhosva kuti paparwa mhosva here, yaparwa nani, wosunga munhu anenge achinzi apara mhosva kana kuti anenge achifungirwa iye kuti apara mhosva zvine umbowo. Chiri kutitambudza ndechinotinetsa chimwe ndicho ichocho chekuti kazhinji tinotoenda neavo vanenge vaparirwa mhosva vachienda kunoisa makomplaints avo kumapurisa. Pedzezvo wotosvika kuya ndiye akutonzi bvisa bhutsu chigara pasi, ndiye atova musungwa. Zvino pakadaro vanhu vangazoda here kuramba vachienda kunomhanara kuti tarohwa, tapisirwa dzimba, kana kuti taitwa zvakati, kana vachizopedzisira ivo vosungwa. Gore riya takazoona ana Honorable Joana Mamombe vatosungwa mushure mekunge ivo vaabductwa, ende zvikatozotora kuti patozoita intervention yehigh court kuti vazobatwa vasina mhosva.
avo vange vari vakafano bata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webato reZANU-PF sezvo kwange kwadoka. Zvichakadaro, nhengo yeparamende yeTCCC inomirira pelanda vachavalala vaGift Ostalus Siziva vakasungwa muBulawayo nezuro vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga yakatora nzvimbo muBaba Fields Stadium nemusi weSvondo. Vakazoregedzwa manheru zvichinzi vachamiswa mberi kwedare mangwana achishanu. Tabata mutauriri weTCCC vaPromise Mkwananzi kuti tinzwe zvakaitika.
Ichokwadi kuti nhengo yeparamende vaGift Ostalus Siziva vanga vasungwa nhasi muguta reMubulawayo vachipomerwa mhosva dzenhema dzinongopomerwa munhu wese anofungidzirwa kuti anosapota kana kutsigira President Nelson Chamisa zvine mutsindo. Vazobuditswa zvavo, hanzi vanofanira kuenda kumatare dzimhosva musi weFriday. Asi mhosva dziri kutopomerwa vanhu idzi hadzisi dzechokwadi, ndedzekunyepa kana kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu.
Sekuona kwenyu vaMukwananzi, chii chiri kukonzera kusungwa kwevanhu uku? Idzo sarudzo dzakatopfuura.
Zvinoita sekuti vamunangagwa vari kuzviziva kuti sarudzo dzichaitwa patsva, saka vada kugara vanyutraliza vanhu vedu vakasimba, vovasunga, vatyisidzira, vamovotiza, mwadi kuti panonzikana kunzi paane sarudzo itsva, musangano wedu unenge usina kusimba zvaunofanira kunge uri. Asi tiringoti kuvanhu vedu, rambai makasimba, makamira parunyararo, makamira pachokwadi, makamira pana Mwari. Tichienderera mberi nekudhimanda kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzinge dziri sarudzo dzinobuditsa mutungamiri chaiye wechokwadi anodiwa nevana veZimbabwe.
Avo vanga vari mutauriri weTCCC vaPromise Mkwananzi vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Kupamka nekushungurudzwa kwevamasangano anorwira kodzero dzevanhu kunonzi kuri kuenderera mberi munyika kunyange hazvo sarudzo dzakapera kuitwa. Kupamwa kwemukuru werimwe sangano rinokurudzira kuti munyika muite sarudzo dzakachena reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vasadziwa vanoti vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori panze peimwe hotera muHarare mushure mekuita musangano nenhengo dzechikwata cheEuropean Union chaiongorora sarudzo munyika. Vachiti vakakandwa mumotikari vakanoshungurudzwa kwemaawa anodarika mana. Ngatinzwei vasadziwa vachitsanangura muhukuro kuna Jonga Kandemiri weStudio 7.
Musi wa3 September ndakasangana netsaona yekupambwa nevatinofungidzira kuti vasori vanoshandira hurumende yevatinoti maCIO. Zvakaitika ndezvekuti ndakanga ndiri paHoliday Inn muHarare ndichiita meeting neveEuropean Union Observer Mission, vamwe vakuru vandanga ndichisangana navo ipapo. Saka meeting iyi yakazopera nguva dzapera manheru, nguva dzekuma7 manheru. Ndakati ndichingobuda paHoliday Inn pandandaita meeting, ndopandikavingwa neimwe motikari yanga iri chena yerudzi rweWild Trek maFord Ranger aya. Vakabva vandidaidza kuti asadziwa sadziwa vari kumhiri kwevapaka vapi. Ndobva ndatofunga kuti vanhu vanondiziva. Vanzisvika panoga sezvo anga manheru ndakavhunza ndikati ko ndimi vanani? Zvikanzi hauchatizivi here, svika pinda mumotikari. Zvakabva zvandinetsawo ini ndichibva ndatoratidza kusawirirana nazvo nokuti vanhu vanda tisingazivi. Ndakuda kuramba ndichienda. Vakabva umwe wacho abuda mumotikari muya nepfuti, pfuti yakaita diki pistol, kwakuti pinda mumotikari tenda. Semunhu akanga abata pfuti ini handina kuzokwanisa kuita nharo. Ndakabva ndangoteererawo ndichipinda mota muya. Vakabva vasimudza motikari vakananga nerodhi yekuairport, nzvimbo inonzi kuAllington. Ndoko vakasvika vakapaka ikoko.
Vapaka motokari kwamuri kutaura ikoko, pane zvavakakubvunza here kana zvavakakuitai?
Varume vaivi vatatu vakatanga vandibvunza zvandinoita muupenyu, chibva ndavatsanangurira kuti inini ndinoita zvekodzero dzevanhu. Ndakarerekera kuti resarudzo remaelections. Ndipo vakandibvunza vachiti unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa, nekuti tinokunzwa stereki uchitaura pa nepenyuro ye Voice of America Studio 7 uchitaura kuti my elections haasi kufamba zvakanaka, my elections akabirirwa. Wakamboverenga my election here? Ndikati ina ndina kuverenga my election. Handizi hangu zvekuverengwa kwe my elections. Kwaisaka unoziva sei kana usiri munhu anoverenga my election nekuziva kuti unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa.
Vane kukushungurudzai kwavakaita here kunze kwekunge kubvunzurudzai?
Vakabva vavhomora tsvimbo yavo, tsvimbo dzemapurisa dziya. Manza nhasi hatisi kuda kukurova, tauya kuti tizivane. Chapter 1. Chapter 2, tenge takutoita zvekugadzirisa zvakanaka. Ina handina kuziva kuti kugadzirisa kwacho kudini. Manza ngatimbokugadzira. Vakandirarisa nedumbu. Ndobva vatanga kundiponda musana negumbo rekuruboshwe netsvimbo iya. Imwe yacho tsvimbo yakazondirova musoro. Vafu ndobva arandusa akati aiwa, nhasi hatisi kuda kumuisa pakaoma, toda kunonzi kuyapudzira, kuya kunoitwa kuvana vadiki kuya. Vanzi hauyu mushamu, toda kumuyapudzira. Ndo mashoko avakanga vachitaura. Imwe nyaya yavakanga vachitaura zvakare vanga vachiti chirega kutaura pastudio 7, tinogara tichikunzwa, hatichadi kunzwa uchitaura pamusoro pemaelection, nekuti hauna zera nenyika iyi, hauna zera nesarudzo, hapana chamunoziva nezvesarudzo. Ndo pavakabva vatora foni yangu. Bawa ndisecha ndandine mari inokwanisa kuita $74. Ndobva ati waita lucky, ndaona mari yemadrink.
Saka sei mazofunga kuti munge muchitaura zvakare nyaya iyi muri pastudio 7?
Chanyaya yakuzondishungurudza ndechekuti tingagare sei mukushungurudzwa kwakadai takanyarara. Saka ndati ngandibude pachena nditaure nyaya yangu.
Makamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Kumapurisa handina kukwanisa kuenda nekuti ndakazotanga ndabatawo magweta angu. Ndo vakachiti nyaya inonetsa kuti urungoonawo mamiriro akaita zvinhu, kuti ukaripota nyaya kumapurisa iyi unogona kutozosungwa futi nevelow end order vacho, nekuti nyaya inobva yapinduka ichinzi manga muchiita meeting nevanhu vekunze vachishandisa mutemo yavatinoti Patriotic Act. Saka ini handina kukwanisa kuzoripota nyaya yekumapurisa.
Avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocacy vaIgnatius Sadziwa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zviri kuratidza sekuti zvakabuda musarudzo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe zviri kukonzera kusawirirana kukuru pakati pevanhu muZimbabwe nekunze kwenyika. Nyika dzeZimbabwe neZambia dziri kupomerana mhosva, Zambia ichishora vaPatrick Chinamasa ichiti vaChinamasa nebato reZANUPF vanoda kukonzera kusagadzikana muZambia, mashoko ari kurambwa nehurumende yeZimbabwe. Ukuo SADC neZimbabwe zvinoita sezvisingawirirani, zvisinganzwisisani pamusoro pezvakabuda musarudzo. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa tikavabvunza kuti sekuona kwavo nyaya idzi dzichapera sei chaizvo.
Ndinoona zvinhu zviri kana zvitatu zvingaitike. Chokutanga, SADC ichazoramba yakatsika pasi ichiti hatizochinja ba, ngekuti zvino hurumende yawara mundangagwa iri kutiwo zvimwe sondonoya wanhu wese vachakanganwa. Asi SADC yaratidza kuti haisi kukanganwa ba, iri kunyaya kutsika chaizvo pasi nyaya iyi. Saka SADC ine zvirongwa zviviri. Chekutanga ndechekuti kuitwe mamwe maelections asi achitungamirirwa neSADC. Chechipiri ndechekuti kuve nehurumende yemubatanidzwa inounza wese weTCC neweZANU. Kana waunzwa pamwe chete wochironga maelections. Chechitatu ndechekuti wanamunangagwa wachazongoramba vachingoita zvavari kuita vachiziva kuti hapana mumwe anozoita anozouya kuvabvisa pachigaro. As long as Mauto ari kutsigirana nawamunangagwa, hapana chawatya, chawachatya ba, wachangoramba vachienda kudaro. Ndo zvinhu zvitatu zvandikufungidza kuti zvichaitika. Pane chechina chingaitiki asi handina chokwadi kuti chizoitika.
Chechina chamuri kutaura Professor Mukasa ndechipi ichi?
Ndechekuti vanhu vekuZimbabwe vachasimuka voita mademonstration akasimba chaizvo. Handisi kuti zvingaitiki ba, asi tikaona zvakaitika kune dzimwe nyika zvimwe zvingaitike.
Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare neStudio 7. Zvichitevera ongororo yakaitwa nebazi rinoona nezveutano nevana rakabatana nemasangano eUNESCO neUNICEF inotaura kuti kushandiswa kwemishonga yekudzivirira nhumbu nevanasikana vari pakati pemakore gumi negumi nemasere kuri kukwira zvikuru munyika pamwe neuwandu hwevanasikana vari kuwanikwa vari vaduku. Sangano reJustice for Children rinoti vabereki nevavakidzani vanofanirwa kushanda vose pakumisa kurodzwa kwevana vachiri vadiki sezvo hurumende yakavandudza mitemo inochengetedza kodzero dzevana. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Muslanga vanoti dambudziko iri rinofanirwa kumiswa zvachose uye nekukurumidza.
Dambudziko iri rekuwanikwa kwevana tingangoda kutaura kuti ngarichipera nekuti pamashure apo taitaura nyaya yekuti mitemo yedu haisati yavandudzwa kuti ikwanise kusungisa vanhu vanenge vapinda muwanano nevana.
Vamusanga, pachine chinonetsa here takatarisa kumitemo inochengetedza vana munyaya dzakaita seidzi?
Izvezvi mutemo wedu watinoti Marriage Act unoona nezvekuwanano wakavandudzwa and wakaiswawo masection anosunga kana kuti anosungisa vanhu vanenge vapinda muwanano nevana and wakavandudzwa kusvikira pakuti kunyange vanhu vemumhuri munenge maenda mwana kana makwanisa kuona kuti mwana munhu auya pano kuzororwa mwana mukasiya kana kuti mukasawana chekuita nezvazvo munogonawo kusungwa nemapurisa. Saka ndiri kungoti dambudziko rekuwanikwa kwevana ngarichipera, mutemo taainawo unokwanisa kusunga vanhu vanopinda muwanano nevana.
Ko hama vabereki nevavakidzani vevana vanogona kupinda mudambudziko iri pane zvavangaitawo here sezvo mitemo yavepo?
Tiri kungotiwo munharaunda matinogara mubereki wese munhu wese mubereki wemwana. Saka ngatitorei responsibility yekuti kana uri pamba uriwo mubereki wemunhu wese, uri mubereki wemwana wauchaona murodhi. Ngatidzorei vana kana taona vachiita zvinenge zvisina kunaka, kunyange pavanofamba munzira dzekuenda kuzvikoro, kudzoka kuzvikoro, kunyange pavanenge vachitamba. Ngatibatsiranei kuchengeta vana secommunity. Mwana ndewenharaunda, mwana haasi wemubereki umwe chete.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Muslanga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Chovambotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, Harare City Council inozivisa kuti vagari vemuguta reHarare vachashayiwa mvura yakakwana pamusoro pezviri kunetsa kudhamu reChivero. MuNewsday makare, zviuru nezviuru zvevanhu muHarare nemamwe maguta munyika vakasara vasina makombi nemateksi okuenda nawo kumba mushure mekunge mapurisa akavhara migwagwa achitsvaka makombi nematekisi asina magwaro anoratidza kuti vanogona kutakura vanhu. Zimlive.com rinoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vakasimuka nezuro vakananga kumusangano weGroup of 77 uchaitirwa muCuba kutanga mangwana chishanu 15 kunyana kusvika musi wemugovera 16 kunyana. VaChiwenga vanonzi vari kushandisa ndege yavamunangagwa yakatengwa nemamiriyoni makumi mashanu nemaviri emadhora ekuAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zhinji weZimbabwe muvateereri vese vakanovhota musi wa23 vachivhotera kuti EDK. Imi maiti K, muchitagwana mabhazi, Mbuchi Jama Chicken Iji wakati te kumana vake kupinza wana vake muhurumende kupinza wana vake mufukuti te kwa imwi maichi te wana venyu variti waitumwa kumuraya vanu kuponda kuponda matripu C kwenye wewe fazi wamina nezibone zibine zideski mchiti te te mawe mazi te papi lepapi mazi te chiti uzai mazi te lepapi mchukwira mwamunu kuti aite wana vake muhurumende wajike marima god mazi ya vajike ana kane chikoro asanzi di minister wa finance kuchati eke gore rino maiti vairira mchiti kukonya kukonya zvikuno mchipuza chumuru kuti vairira mamsika ti vairi kutenga kuna mwaru chiku kaula chese manuwe zani maiti te chichai te tione je upi mwana wako waisi wa hurumende waiti te dia upi mchizati ama bazi mchitutu wana mabazi lewabi wana vendi wanzi te Neyo maya itukira chiti kwanzi ye chamisa imga chamisa ichia chiti chitukeri parara wako mwana wanzi te nde upi le upi mwana wanzi te spamba mpane namo mchati yete gore nino wanzi zanu temu mwana mgwani wa itawu nisa mgwani wako mwana nde upa isa isiwa wawe mgwani teku uza ni mgwani zikama teku uza ni mgwani zika mgwani wakaura wakaura mgwani
Ishuiro yedu yekuti dai nyika yeZimbabwe yaita wachuchiswa wakaita sa waIbrahima waona zvisina kana kodzero zvisina maturo kuti muzareka demaunga wamire mukoti wachimirira nyaya isina nemusoro wese yakaundwa newavengi ko wakasunga na Job Scala wakatonga na Job Scala muri vanhu wakaita sei chaizvo utsinye wega wega tikataka kuzoti mauvamo wemakodzi wakakepswa neZANU-PF Moramba, chamunofana kuziya ndechekuti mangwana vhiri rinomuka rakatsika nerimwe divi chazoshaya kwekugara vanhu imimi utsinye hwamuri kuita hwekunzi munhu anodzi akwalifaya kupiwa chidanho muZANU-PF neutsinye muzoona kuti mangwana muchashaya pekugara
chandikukurudzirawo ndechekuti dei takwanisa kunyatsobudirira taenda tese nehuwandu hwedu kune demonstrator kunovhara bhodha repabeti bridge ndo zvinowanza ndikuona kuti pamwe osada tingapindireo pamwe ingatinzeyo bhuzi ataneta nenhamo kuti timanje kuzimu torohwa nemasoja nemapurisa tomanyiswa hakuna kana free President variko vamunangaro vakazvigadza vanototi hatidi vanhu vanomacha saka hakutorina kana freedom kuzi saka tatoona tirongere kunongo zvinenge zviri nani saka thank you machampion nekubatana kwamuri kuita murambe makadaro zvinoita chete aitongi itsi ine print ari paSA mapretori
Nae miwe zanu ne miwa mnangagwa. Ndeo zwa maa itaora ya kuti nyika ntungwa niwe nwayo. Vienu wajwa wa maa itaora ndoa ama zemchete. Nema girlfriends. Nivana. Wawangani wana mnangagwa. Presmedia mizwezu. Wawangani. Kwa nae miwa chwenga. Ndeo zwa maka isera munu yerewe. Iko ngezwe. Imwa ama ya kweri momu. Mkumu government kutop leadership. Ndiya anu kunze kwa kwewe. Wee sima amu jenara wakakupasira kuti awise munu wa hapa tigaru nasi. Arungo pera kufa zinga nzisiki. Waka biswa pa zunjimbo zese. Waka iswa kuma kunze wate maambasada. Waka teru wa shura wa one by one. Wasara wa ruwega you are now exposed. Ndiyo wasara ipapo. Nyika ya ina ni munu wanu. Taiche mama zwa ya chiti. Dr. Amai wata kutuwa chimuti kuna mdara bobo. Tikata azisi atisi kuzuda izozo. Kwa izo haku itika njezi peace. Bedwe. Nyika yoyenda takata isai. Gatu wane zukuita. Nini joma hapa jobek.
Kwa hiyo nyaya maikadema unga hii. Yaka itika kunyika ipiko. Inyika ipi ya yakaitika isina kumbotenderera mu social media kana zvazviri zvechoko adida takazviona kana mu magrupu kuda zvakandidarika vahangu handizivi kudavo pane vakazviona zvichiitika zvimwe zvangova zvokuda kushungurudza vanhu veopposition izvi moti chero mukashungurudza ivo vanhu vasanhu vachakuda zvobetsera chiiko ina handizivi kuti vanhu ava vanozviwa here zvatotaura kana kuti havazviwi mashoko anobva kustudio 7 awachitaugwa navanhu vanozviwa here vana munangagwa ava vanozviwa here kana vachizviwa ko havanyari nei havasvodi here nezvavari kuita izvi zvimwe zvinosvodesa izvi ngavarege kushungurudza vanhu veopposition pamusoro pokubira maelections Moramba zwe mchisunguru za zwevani weopo zicheni. Imu mchiti maka wina. Kukana maka wina zirigaya kushunguru za vani. Kara inoku wina kwenyu, mutonge nyika enyu. Sukuti imu mnoda kutonga mdu kutonga mira. Imu itanyara nemwi mani. Mucha uko nzeresa imu. Mucha konzeresa wana mna ngagwa. Mucha konzeresa. Nezwa mruku itasuku shunguru za vani weopo zicheni. Sucha uko nzeresa, sucha uko nzeresa.
Pa Studio 7, magadiko. Washamarara wose Studio 7 nevaterere wese Studio 7 inini ndine mubvunzo panyaya yedzidzo dzedu dzemuZimbabwe umu handisi kuchanyatsozviona chaiko chaiko kuti zviri kufamba sei semaonero angu kunenge kwakudzikisira dzidzo yedu isu vemuZimbabwe nokuti madzidziro atakaita izvozvo nezvavako iko zvinezvi zvasiyana uku ndinoona sekuti kwakudzikisira dzidzo dzedu uku nokuti tikatarisa iko zvine zviri kudzidziswa vana vedu va handisi kunyatsozviona nini kuti zvichiri nebudiriro here mukati mazvo kana kuti kwatowo kutofonyora bhureni dzevana vedu nekuti ukatarisa kwangozara hanzi makala kala wati wati zvatakadzidza isusu nezvakudzidziswa vana vedu zvasiyana tibvunzirewo kuvakuru kuti chaizvo chaizvo tiri kuendepiko senyika nekuti hatisi kuchazviona isusu hatichisi kuchaona dzidzo yacho chaiko chaiko isusu muZimbabwe ndatenda zvangu
vedu wee taikumbira kana muchikwanisawo kuti tarisirawo kugara pasina ponyati uyo hapana zvinhu zvaanombosoruvha chaanokwanisa kusoruvha ndechekuti vanhu vanenge vangotaura zvekutuka kana kudiidi ndio vanokutumidza kubatwa nevanouraya masisi asi iyo havakwanisi kuteerisa nyaya dzese kuti chii chiri kutora nzvimbo unongozwa kuti nyaya ticha investigator asi vanhu vari kupera kufa munyika hapana chinhu chiri kumbobuda hatisati tazviona zvinhu zvakadaro izvozvo ponyati uyo ndiye akatofanana naye munangagwa wacho chai chai vakatofanana naye vanonzi ndiye president wacho iyeyo apa kungozvisa pazvigaro vasina kuiswa kuselekitwa ngenyika president wezanu uyo ngaatibvirewo nguva iripo vanhu vapera munyika kufa hama dzedu dzimwe dzakapondwa dzitori kumakuva ngenyaya yezanu iyi yekungonzi chaya slogan haugoni kuichaya wotopondwa wotofa kuzozviendesa kumapurisa ponya tinoti hatisati tichainvestigata nanhasi tatonetawo nenyaya iyoyoyo hama dzedu dzakapera kuparara dzeingonyangariswa zvisina maturo aiaya namwari mwari ngaapindire tanzwa vedu wei
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatarekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutauriri webazi reAmerica reNational Security Council vaJohn Kirby vanoti hapana nyika pasi pano inofanirwa kubatsira mutungamiri weRussia vaVladimir Putin mukuuraya vanhu vekuUkraine. VaKirby vataura mashoko awa zvichitevera musangano pakati pavaPutin nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un avo vari muRussia mumusangano navaPutin. Sezvo nguva yedu yapera tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kugadziriswa munyika. Nhengo yeparamende vaGiedu Stalus Sisiva vakasungwa nezuro vakazoregwa usiku muBulawayo vachipomerwa mhosva yokutanga mhirizhonga yakaitika kuBarber Field Stadium. Sangano reJustice for Children rinoti vabereki nevavakidzani vanofanira kushanda vose pakumisa kurodzwa kwevana vachiri vadiki. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.